Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechina chikunguru 12/2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kupesana kwemapurisa neZimbabwe Electoral Commission konongedza zviri kuitika musarudzo yepostal vote veruzhinji vasingazive.
Mutunga ndiri kutaura izvi mukuru wemapurisa wokuBulawayo Senior Assistant Commissioner Ncube vari paground. Hapana mupurisa ari kumanikidzwa kuvhota. Mupurisa ari kupiwa envelope yake yakavharwa oenda kuarea kusina munhu ozvivhotera ari ega. Hapana ari kuongororwa uyezve maobserver varipo vari kutoona.
Mutungamiriri weMDCT Alliance vaNelson Chamisa vanoti Zimbabwe Electoral Commission iri kuita zvinhu zvinoita kuti sarudzo dzibirirwe. Mutungamiriri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonoka kumusangano nana Chimbwido vachiti havasi kupiwa mashoko akakwana nevashandi muhofisi mavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Amai Charity Charamba vanoti ichokwadi kuti mapurisa atanga kuvhota nhasi pasi pechirongwa chepostal vote. Amai Charamba vanoti mapurisa avhota pasina kumanikidzwa sezviri kubuda pasocial media. Asi vativo hapana ruzivo kana urongwa uhu hwaitwa munyika mose, asi chavanoziva ndechekuti mapurisa ekuBulawayo ndiwo atanga kuvhota nhasi. Ngatinzwei hurukuro yavaita namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Mashoko aya hasi echokwadi. Munew dispensation muno comrade Idi Mnangagwa vari kutaura kuti munhu wese ane mvumo yekuvhotera munhu waanoda. Izvozvo ndozvimwe chete zviri kuitika kupolisi. Kupolisi in this new dispensation tinobvumirwa neElectoral Act Section 72 Chapter 2.13 inotibvumidza iyo kuti persons who may vote by post where an election is to be held in a constituency, a person who is registered that is a voter on the roll for that constituent shall be entitled to vote by post in terms of this part on duty as a member of a disciplined force or as an electoral officer. Saka isusu subsection bracket A yondo inoita kuti tivote. Sandri kutaura izvi mukuru wemapurisa wokuBulawayo Senior Assistant Commissioner Ncube vari paground. Hapana mupurisa ari kumanikidzwa kuvhota. Mupurisa ari kupiwa envelope yake yakavharwa oenda kuarea kusina munhu ozvivhotera ari ega. Hapana ari kuongororwa uyezve maobserver varipo vari kutoona. Toti maobserver vaende kunoona vagopupura paserese kuti vanhu vane musikanzwa vanyora izvozvo vave vanonyadziswa. Chokwadi ndechekuti mapurisa haasi kumanikidzwa asi vari kupiwa kodzero dzavo dzekuvhota.
Saka pachidimbo muri kuti Senior Assistant Commissioner chero mashoko ekuti mapurisa aya ari kuvhoteswa pasina kana maobservers handizvo zviri kuitika.
Izvozvo ndozvandiri kutaura. Tati iye mukuru wemapurisa kunyanya kuBulawayo kune vakomplena vakanyora paWhatsApp tamuti ngaashedze vatori venhau vagotaura naye maobserver aripo. Tichaita kuti kana vapedza kutaura tinoda kuposta video iyoyo pasi rese roona. Isusu Zimbabwe Republic Police tine mu transforming phase mu new dispensation. We are actually looking at ourselves and improving on whatever we were doing before. And this is one of the things to recognize everyone's rights.
Mapurisa aya kuri kuvhota ekubulawayo chete nhasi kana kuti nyika yese.
Izvozvo ndichacheka nokuti ndamhainisiri muofisi ndandiri mudimawo tichiudza vanhu kuti vavhote murunyararo.
Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vachitaura vari parunhare namutungamiri Nkomo westudio 7. Asi mashoko amai Charamba anopesana zvikuru nemashoko eZimbabwe Electoral Commission iyo inoti hachisi chokwadi kuti mapurisa atanga kuvhota nhasi. Vakafanobata chigwaro chekuru anoona nezvesarudzo munyika vauhloyile selaigwana vaudza pepanhau reHerald kuti mashoko ari kubuda pasocial media haasi echokwadi nekuti chirongwa chepostal voting hachisati chatanga. Mutungamiriri weMDCT Alliance vaNelson Chamisa vanoti Zimbabwe Electoral Commission ZEC iri kuita zvinhu zvinoita kuti sarudzo dzibiridzirwe. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevanhu vaungana muGaza Stadium kuchipinga, vachamisa vati ZEC inofanirwa kusiyana nedanho rekuvhotisa mapurisa nemauto mumakamba avanogara sezvo izvi zvichipa mukana wokuti sarudzo dziite mutauro. Vachamisa vati maitiro eZEC ndiwo avanonotsa kumusangano wavo nhasi nekuda kwenyaya dzavange vachigadzirisa nekomisheni iyi dzine chekuita nesarudzo.
Ekuti kana zvaibata zvayo inozviwisira muzanu pia. Saka tuda kuimtanda madimoni wayo. Dimoni rezanu PF yokuti kana tichita sarudzo toda referee ari independent. Toda munhu anenge akamira ari munhu wemunhu wese. Kwete zvekuti vanoita kuti ndiri wekwa Garwe isa atiere Garwe. Saka dati mbonetsana ine tiri kunetsana takataura kuti kana isati yagadziriswa nyai. Haibviwe muZimbabwe. Isu hamusimi varidzi venyika, nyika ndeyevanhu. Isu tichitungamirira zvido zvevanhu. Saka ndine urombo nekuti nonokei asi kuita kuti zvinhu zvifambe. Saka tinoda kutenda ichipinge maragidza rudo mutape. Tinobonga maningi, tinobonga ndoda, tinobonga.
Vachamisa vati mapurisa nemauto vanovhota vachishandisa posvo kwete kuti vavhotere mumakamba avanoshandira kugara. Vatiwo kuvhota kwemauto nemapurisa kunofanirwa kuitwa nenzira yakajeka mapato achizviona kwete kuita izvi muchivande.
Mapurisa kana ndauza chimbekuti hakuna godi yemapurisa inoitwa iposta bano TC4 uye haiitwe mumakamba inofanira kuitwa tiri mapurisa. Kana zvakadaro tinotoka valizo zvachibvumi kusvika mapurisa avhota kuti andagwara apa ini ndirapa tichiona mwe nomwe akabereka vake.
Vachamisa avo vari kukukwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vanoti kana vakunda vachatora matanho anonakira munhu wese muzvipatara mune mishonga yakakwana, vashandi vehurumende vachitambira mari nechiremera, mapasipoti nemamwe magwaro zvichiwanikwa mumatunhu ose. Sachigaro weMDCT mudunhu reManicaland vaDavid Chimini vakurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vatsigire vakasarudzwa kumirira bato musarudzo.
Atinenge tapuhwa ndiwo atinenge tichisapota kuti tibvise ZANU PF. Chechipiri ndinoda kuti saprovincial chairman hatidi kuina maMP chete, toda kuina macouncillors ose. Zvichireva izvo kuti tinowina kana tiri kushanda takabatana.
Muzvare Sifiso Stole mwanasikana wevaimbove mutungamiriri weZanundonga muShakabvunda vaningi Stole avo vari kukwikwidza kumusika vanhu vakamirira MDC Alliance vanoti vanoda kusimudzira pakasiyiwa nababa vavo munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndakaona kuti baba havana kukwanisa kuita zvavanga vachida kuita, saka ndo zvakandisunda kuti ndipinde imomo.
vachamisa vaita mimwe misangano kunedziwa kuchimanimani West mangwana vachange vari kumutasa uye nemugovera vachange vari mamutare musakubva stadium ndakamirira studio 7 kuchipinge ndini Lweda Moyo
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 Namba idzi zvakare 001-202-465-0318 Tinotepenyurawo chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. Musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu re VOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati mutungamiri weRussia vaVladimir Putin havasi shamwari kana mhandu yavo. Mashoko aya vataura mazuva mashoma vasati vasangana muHelsinki. Nepenyuro yehurumende yeSyria inoti mauto enyika iyi asimudza mureza weSyria nhasi muguta reDara uko kwakatangira kupikisa hurumende kwakakonzera hondo yekurwisana yave nemakore manomwe. Apo kutsvaga rutsigiro kwemapato ezvematokerwo enyika ari kukukwidza musarudzo dzegore rino kwave kunanga kumawere, bato reZANU-PF rakwidza chimwe chinhano pamusoro pemamwe sezvo rave kushandisa nharembozha kukumbira vanhu kuti vavhotere vari kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nevachakwikwidza musarudzo dzeparamende nemakanzuru mumatunhu akasiyana-siyana. Asi nzira yekutsvaga rutsigiro iyi iri kushoropodzwa zvakanyanya nevemapato anopikisa pamwe nevamwe vanhuwo zvavo avo vari kuti zviri kuitwa nebato reZANU-PF kutyora mutemo sezvo riri kutumira mashoko kuvanhu varisina kuwirirana navo. Mapato anopikisa aya anonzi ari kupomera ZANU-PF mhosva yekuwana nhamba dzenharembozha dzevanhu kubva kuZimbabwe Electoral Commission ZEC kana kuti Posts and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe POTRAS. Asi ZANU-PF inoti haina kumbobvira yashanda nemasangano maviri aya kuti iwane nhamba dzevanhu. Ukuwo ZEC nePOTRAS vakabuditsawo mashoko ekuramba kuti havana kumbobvira vapawo ZANU-PF nhamba dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namuzvare Togozani Kupe vaObed Gudu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubata reZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Akatanga nekubvunza vaGudu kuti vanoti kudii nezviri kuitwa neZANU.
Ndakanzwa vanhu vakati wandei vemubato medu navamwe vandinoshanda navo pano pabasa pangu vachiti vari kungogamuchiravo iwo matext message iwavo anenge achibva kuZANU vachikumbira kuti vavhotegwe, asi ina hangu handisati ndaiwana. Izvi zvinotishamisa nokuti hatizivi kuti ivo vacho veZANU database yemafone number yevanhu vakaiwana sei. Nokuti isu sebato hatitorina database kunyanya ndikangoti yevanhu vasiri nhengo dzedu kana vasiri masupporters edu. Isu ndo zvinonyanya kuti kadzisa ipapo kuti ndeve portals here vakapa data iri kuzano. Kana kuti econet yachona iyoyo. Kana kuti pamwe izeki. Kana kuti vose mapati wavo vari vatatu.
Vachiri mumhanzi nyaya iri kutaurwa iyo navagutu.
Maite henyu, ini ndinongori political analyst. Handitauriri Zanu PF. Asi ndongozva kuti Zanu PF ibato rinotonga. Mukutsakurudza kwatinenge tichiita tichinzwa zvavanenge vachitaura. Vanoti ivo Zanu PF ine smallest structure. Kana kuti tingati chidzambu chavanhu chinonzi cell inenge ina vanhu 50. Saka pa 50 ipapo tikatarisa kuti vatiti kumamisha kwakambomira sei. Unogona kuwana kuti vanhu 50 iva vanonzi nezanu PF cell vanogona kubuda maybe mudzimba kana kuti nhanhatu kana tomboti zvedu gumi. Saka tikatarisa kwagutu kunobva vagutu. Vanhu ivava vanenge vachitozivana zvisinei nepolitics. Asi kungoti ndisa hwira wangu ndimakorana wangu pai pachivanhu. Vanotengeserana huku, vanotengeserana mbudzi, kuzvitoro ndizvo zvimwe chete manambers azere jikerere. Asi sokungoravo kwedu kwatechiita tobva taona kuti no ava vanhu avaka vanenge vakanyatsokunzvera kuti okay. Nenyaya dzesocial media, chii chatingaita? Ndofunga pane vanhu vanonyatsokuziva kuti Zanu PF inowanzo kuti musangano kumasero. Asi musangano kumasero, vanenge vachinyorana mazita, maybe namba dzezvitupa, maybe idzo dzichi namba dzamafoni. Saka izvi hazvitomboshamisi.
Vagutu, pane kutyorwa here kuri kuitwa mutemo nezanu PF pakutumira mameseji? Pane chamungati chakaipa here ipapo?
Jonga ndoda kutanga ndichitaura nezvebumbiro romutemo, constitution yenyika. Section 57 inotaura nenonzi your right to privacy. Ndichiverenga section 57 inotaura iyo kuti munhu wega wega ane kodzero inonzi muchirungu ya right to privacy. Toendazve kuno mutemo unonzi yo Postal and Telecommunication Act, chapter 12.05. Kana kuti kutumira meseji unoziva iyo kuti ndenhema ine chinangwa chokuti hanzi ingoshungurudza munhu inonzi pachirungu ya causing annoyance kana kuti needless anxiety kuti munhu angoshungurudzikana pamwoyo pake. Saka ndo zvinotaura mutemo izvi.
Vachirumanzu,
ndinotaira kuti nokutenda kuti vagutu vataura nemazvo uye zvevari gweta, munhu anonyatsoziva kuti mutemo zvinoreva chii. Meseji yakatumidzirwa napurezidendi wezanu PF Munangagwa yakasvikavo nokwandiri. Handivoni kushikidzira kwayo kana ichiti ndinokumbiravo vhoti yako pachivanhu. Kukumbira hatingati kushikidzira kana kubvundudzira. Saka inongori strategy iye zvino kuna vanhu vanoita door to door. Indio door to door yakangwara inopfuura nomagedhi akakiwa achiinda kumunhu uyu ichikuta vhoti yake. Hapana mutemo wakatyorwa.
Ndaida kungoti hangu nyaya yapa iri papotrazi zeki neeconet. Ndo anofanira kubuda pachena kuti database iri vakaripa kuzanu PF zvamboita sei, nokuti ndo pane nyaya.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokzan Kupe vaObed Gutu pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vakarerekera kubato reZanu PF vagadzira churumanzu. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reAmnesty International nasi raparura gbaro rezvekodzero dzevanhu rarinoda kuti ritevedzewe nemapato ezvematongero enyika kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chipangamazano chikuru muAmnesty International kudunhu reSouthern Africa Valoid Gouveia vanoti zvinhu izvi zvinosanganisira kunyangariswa kwevanhu, kuremekedza kodzero dzevanhukadzi nevanasikana nezvimwe zvikaitwa nyika inoita sarudzo dzakachena.
Tiri kuti izvo apa takuenda kusarudzo yamusi wa 30 July. Zvakaitika kare kare kubvira 1990 zvichitangana naguku rahundi, vanhu vakaurayiwa vakawanda, vanhu vakanyangarika vakawandisa, nevanhu vairohwa vasungwa, vanhu tisingazivi kuti munhu iyeye aendeswa kupi, ngazvipere. Saka tadaidza mapolitical party nevanhu vari kukwikwidza maelections atiri kuendera ari kuuya musi wa 30 July kuti tinoda kuti mukambeine muchitaura zvinhu izvozvi izvi, muchimiririra kodzero dzevanhu.
Zvimwewo zvinodiwa neAmnesty International kuti mapato, hurumende nevari kukwikwidza vaite kuti mapurisa nemauto vamire kushungurudza vanhu, kumira kubvisa vanhu nechisimba kubva kunzvimbo dzavanogara, kupa vanhu mukana wekutaura zvavanoda, pamwe nekuremekedza kodzero dzevatori venhau. Vatiwo nyika inofanirwa kutevedza zviga zvese zvekucherechedza kodzero dzevanhu, zvakaita seAfrican Charter on Human and People's Rights. Munyori muZimbabwe Human Rights Commission Dr. Makanatsa Makonese vati gwaro raparurwa nhasi rakakosha chose, sezvo pasina chinofamba munyika kana pasingaremekedzwi kodzero dzevanhu.
Mahuman rights akakosha nokuti kuti nyika ibudirire tinofanira kunge tichitarisa, tichitevedzera kodzero dzevanhu, nokuti kana vanhu vane kodzero dzavo vachikwanisa kufaranuka munyika mavanogara, vanenge vachikwanisawo kuzoshandira nyika kuti nyika ibudirire. Saka kodzero dzavanhu dzakakosha chaizvo kana takatarisana nebudiriro yenyika.
Vati zvakakosha kuti vese vemapato ezvematongerwo enyika vaise kodzero dzevanhu pamberi apo vanenge vachitsvaga rutsigiro kubva kuvanhu.
Manifesto iyi yakakosha chaizvo nokuti inotarisa zvimwe zvezvinhu zvanga zvichitikanganisa senyika, kunyanya zvanga zvakatarisana nekumbunyikidza kodzero dzevanhu, tichiti takuenderera kumberi senyika ngatizame ine patinogona napo kuti tisiyane nezvinhu zvinoshungurudza nekukanganisa vanhu magariro avo ezuva nezuva kuitira kuti nyika yedu ibudirire.
Sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena kuti nyika ifambire mberi. Vati gwaro iri richapiwa kumapato ese ari kupinda musarudzo, mapurisa, masoja navese vane chekuita nesarudzo, sezvo vachida kuti nyika iite sarudzo dzakasiyana nesarudzo dzakadarika idzo dzaiita mutauro nekuda kwekupondwa, kurohwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vagari venzvimbo yakatenderedza Chipembere Business Center kunyazura vanoti vave kugara vachityira upenyu hwavo nekuchichidzirwa kwavari kuitwa nemasoja avanoti anogara papurazi remumwe mukuru mukuru wemauto. Mumwe wevagari ava anoti zita rake ndiMashamba anoti iye neshamwari dzake vakarohwa nemasoja nezuro vachitandara pachipembere vachiratidzana mapikicha ekufora kwakange kuchiitwa neMDC Alliance muHarare.
Zuro pakaitika nyaranya kababhaka nemasoja papurazi raitoda kutotirwisa enyaya yekuti hanzi nini muri kusabota bato rawachamisa inyaya dzaadziri kutaurika pabhaa. Asi takazondotadza kuirirana ende takatorwisana ipapo zvekuti taita tisina kusimba takatokuwadzwa.
Vakapfeka yunifomu?
Vanga vasina havo rigari yanezuro.
Makaziva sei kuti masoja?
Tinoziva bhozi, tinogara timwe navo, tinogara tichisangana pabhaa ipapo, saka tinotovaziva kuti vanhu ivo masoja. Ende by the name tinotovaziva kuti vanonzi nhingi nani.
Mana kuenda kumapurisa here?
Kumapurisa kwatakati tikaenda hakuna chiri kufamba, nekuti pane vanhu vakatongobva kurohwa kuenda kumapurisa hapana zvakashanda. Yakangopera yakadaro nekuti gamba riri kutonga hapana zvavakaita. Ende tinotoziziva kuti purisa yepamazuro ukaenda ine nyaya idzodzo wanotoitiwa isusu titoriwo pasi pemutemo, hatikwanisi kuenda ikoko.
Ko kana muchimbosinwa mese chakakanganisika nezuro chii?
Kuti ni
Avo vanga vari mugari wepachipembere business center kunyazura vamashamba vachitaura vari parunare kunyazura. Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti vari kukukwidza musarudzo vakazvimirira vanogona kusungwa kana vakashandisa mifananidzo, zvipfeko kana mazita evatungamiriri vemapato akasiyana siyana mukutsvaga rutsigiro. Asi vamwe vanoti hazvisi pamutemo, vamwe vachiti haisi mhosva kusarudza mutungamiriri wenyika waunoda kutsigira musarudzo yako wakazvimiririra. Mashoko ya abuda zvichitevera kukwidzwa kwenyaya iyi kuzek neve MDC Alliance nezanu PF vachitsvaga kuti zek ivabatsire kubisa izvi. Mukuzeya zvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata murongi mukuru wemasangano muMDCT inotungamirwa navanelson chamisa vaamos chibaya kuti tinzwe zvizhinji.
Yairipo ndeyekuti iyo kana munhu achinge aregista achikukwidza akazvimiririra asina bato raakamira naro, abvumidzwe nemutemo kunge achishandisa masimbo kana kuti mufananidzo werimwe bato. Itori mhosva yokuti inotendisa kujere. Saka vese vari kuita izvozvo vakabuda mubato reMDC. Vanhu ivavo 1 havafirirwa nemusangano wedu, number 2 mutemo havabvumiri. Naizvozvo kwese kuti kaizvozvo tiri kuenda kumapurisa kusvingisa vanhu ivavo kuti zvavari kuita izvi zviri kunze kwemutemo.
Pane vamwewo vanga vachiita nharo vachitaura kuti asi kana munhu akati ini ndiri kuzvimiririra asi pahupurezidendi ndanga ndichida kutsigira nhingi, hanzi izvozvo zvinhu zvinobvumidzwa here? Ichokwadi ichocho.
Chokwadi ndechekuti munhu wese chero wezano anobvumidza kunovhotera vachamisa muchinyararire, nokuti your vote is your secret. Kuvhota munhu anovhota muchinyararire. Chisingabvumidzwi ndechekutsvaka rutsigiro uchishandisa mufananidzo werimwe bato, uchishandisa kana kuti mupikicha tingati zvakafanira kutoshandisa mupikicha wavachamisa ivo uchikukwidza vakazvimirira. Izvozvo zviri kunze kwemutemo. Asi kunovhota munhu haungazivi paanovhotera. Izvo zviri mumwemo munhu kuti atinovhotera ani.
Mashoko enyu kune vari kuita izvozvi vakapararira nenyika yose vangadaro vasiri kuziva kuti zvinofamba sei.
Angu ndeyekuti iyo kana munhu ada kuzvimiririra ari oga, ngaatsvake rutsigiro gwate ari oga. Zvinoreva kuti independent uri kumira uri iwe pate zvako usina bato rari kumiririra.
Avo vanga vari murongi wemisangano muMDCT inotungamirwa navanelson chamisa vaamos chibaya vachitaura vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyaya dzesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kupesana kwemapurisa neZimbabwe Electoral Commission konongedzera zviri kuitika musarudzo wepostal vote veruzhinji vasingazive. Tashika kumagume chirongwa chedu, ini ndini Tanono Kawande, ndiri Washington DC, ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika disen